A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 2nd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when the world and Zimbabwe are having a campaign, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are urged to speak out about different forms of abuse. What are your views on the issue?
And to join our discussion, we invite you to do that. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe china chega chega.
Ole sine lobo mama alobesifazane. Ikola pesilangana khona kule inkundla sithi asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget, we are also live streaming right now on all our Facebook platforms. So join in the conversation. You can please go to VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page. And if you haven't liked us yet, go ahead and like us now and join in the conversation. Welcome again, if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when there is a worldwide campaign, and in Zimbabwe as well, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are speaking out about their different forms of abuse. What are your views on the issue, PJ?
And Marv, there are currently various campaigns throughout the world, including Zimbabwe, encouraging women to speak out about the abuse they have faced as a healing process. One such campaign is the hashtag MeToo campaign that has seen mostly women celebrities, including Lupita Nyong'o, sharing about the abuse they faced in Hollywood.
And it's not only Hollywood, PJ. I've also seen some of my friends who are on Facebook who are Zimbabwean actually, you know, carrying that hashtag MeToo, meaning that they've also been abused. So that's what we're going to be looking at today. We're really opening up the lines. We want you to chime in. We want you to come and join us in the conversation. There are, however, also such cases of abuse being faced by women in both the urban areas, PJ, and the rural areas. And that's what we want to look at, that, you know, some of these things that happen, we take them down to culture. I think we discussed earlier on that we have to find a balance between the Western and the Zimbabwean culture.
Yes.
That what do you, you know, label as abuse according to our own culture?
Yes.
And now we're living in the Western world, but, you know, we also practice our Zimbabwean culture. So we are going to be looking at some of those things. Over to you, PJ.
Yes, and there is also in our culture the chiramu part of it that comes into play. And even in public places like the public transportation, where someone is really squeezing you between them and...
There's so many things can happen.
Yeah,
issues have come in there where people are saying, no, that's abuse.
But that's abuse,
sometimes it's unintended, and like I said earlier on, we have to set certain boundaries around ourselves, because if you're not taught to speak out as a woman, some things that are actually abusive, you may not recognize them as abuse. So those are some of the issues that we're talking about today.
Yes. Sesi divana uhlelo lwethu lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapha ke esikhangela khona sihlaziya siphana macebo ngenhlupho lezangikhathazi ezidibana labo mama empilweni lamhlanje sikhuluma ngikhathaze nizangikhathaze esidibana lazo lapho sisemsebenzini lalapho sisezindlini ezokuhlukunyezwa kuyini sibili ukuhlukunyezwa kwabesifazane ukukhangelelwa phansi ukungaphiwa inhlonipho njengomama kungaba kusemsebenzini kungaba semulini ikakhulu singakhangela even esikweni lakithi uzabona ukuthi amasiko ayevele encindezela omama abesilisa yibo kumele bakhulume lapho nxa abantu bebuthene owesintwana njengoba ekhulunywa ukuthi ngowesintwana kodwa wena ungusungumama kumbe inxenye usungugogo nginje ngingaka nginje nginje kodwa bakubiza ngokuthi ngowesintwana. Yikho konke khona lokho yikho esikukhangelayo lamhlanje kulomkhankaso okhona emazweni womhlaba okugoqela khona lapha laseMelika abalingisayo ama-actors kumbe ama-actresses abaseHollywood lapho abasungule umkhankaso nalowo ukuthi hashtag Me Too campaign lapho abakhuluma khona ngeze ngokwabehlelayo bona ngokwabo ebehlukunyizwa emsebenzini ngabanye abesifazane kumbe ngabesilisa. Kuyini sibesibile ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangele ngasemsebenzini? Yizo izinto esifuna ukuthi sikhulume ngazo. Ukudlala ubusibali baningi sibili ababa labantwana labo sibali babo behlukunyezwe. Ukuhlukunyezwa ngezinye indlela ukuthi usibale uyavunyelwa ukuthi akubambe ibele uyavunyelwa ukuthi akuqabuchi konke khona ukuyana kukhokhelela ekuthini lo usibale abe engohlukunyezweyo. Ikuphi sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangile esemsebenzini kumbe lasangekhaya lasemulini ukuthi no ikuthi no angikufuni lokhu. Owesilisa kumele abe kwazi ukuthi yena nxa ngithe no kumele ame khona lapho angayiphambili. Singakaqhubeki ngohlelo lethu wothani sililethele ingxoxo enziwe ngenye intatheli zendaba yethu ye-Studio 7 ekoBulawayo uNompumelelo Moyo labantu labayisifazane bakoBulawayo.
Ela sikhotha mangazana ukuthi ungabanjwa kuhle kwabomama emsebenzini ngikubona njani kumbe selike la ukubona kwabanye kusenzakala?
Yeah, eso sakubona kusenzakala sibili okunye kumama experience lakhe saba nawo okunjengokuba akuyukuthi unomntana omncane ufundile kumbe uyathena kulo bhosi wakho esikhathi sihlana lapho kwentwini abangomama babefuna ukuthi betshana bekudonsela phansi ungathola ukuthi bathina bekwenzela umoya omubi emsebenzini abanye bakufanyela nalo kufanyela ngenxa yokuthi babebona ukuthi wena uyaphumelela kulaye nokuthi nawukuthi sakhuluma kuwamama kakhulu okunye futhi singabantu abangomama kunokuthi siphakamisane siyadonselana phansi ekutheni nango ngingumuntu ongumama ngingumntwana omncane ngingumntana wakho ngingunawakho ngingusisi wakho akunarespect emsebenzini iyangenzisa ezinye izinto lawo obonayo ukuthi owakho umntwana ngekumini okunye sihlangana lakho njengabomama kodwa nje labo baba nje ukuthi khona khona ukwehlukanisa kwama-language. Omunye abevela ngani esindebeleni omunye evela esishoneni omunye evela ngani so sisuka singasami zisane ngenxa yokuthi lo laloya befuna ukukhuluma ngeyakhe language, lo laloya bebeliva okwakhe yena akhuliswa ngakho. So kusuka kuthina ungasahlangani ngenxa yakho nokuthi thina ungasabi nokuzisane emsebenzini ngenxa yokwehlukana kwelimi lwethu.
Kungalungiswa njani khonokho?
Lokho kungalungiswa ngokuthi angazi, kodwa mina ngingathiwa lathi nje njengabantu singafunda ukwazi ama-languages amanye abantu, sifunde njalo ukuthi ukwazi omunye wakho osebenza laye ukuthi hhayi unje unje. So lawo ngendlela lalawo ungami engathi ngathi khuluma lokhu lawo khulume lokhu, kodwa sizame ukuthi lihlanganisane lizwisisane kuze umsebenzi omane.
Sechona edonselwa phansi, sechona ekhitshwa entweni ezinengi xa kungabuya amaxesha okuthi bakhube nezinto ezokwenza emsebenzini bamvalela phansi. So yikho nje engibonayo ngokuncindezelwa kwabomama emsebenzini.
Yeah, those women, they the ladies, they were talking about abuse at work, mm-hmm. especially at workplaces. You can be abused by a male boss or a female boss.
Mm-hmm.
Male bosses, most of the time, they are looking for sexual favors, and you won't get any promotion or any perks that you are supposed to get from work if you say no to their advances.
Mm. And so how are they handling it?
They are saying you just have to say it out. Mm-hmm. You say out whatever abuses that you are going through, and you should be able to have the
stamina, or you should be able to speak out.
To speak out,
I think this is the same thing that we're seeing happening here, where they are having this hashtag #MeToo.
Me Too campaign.
To say that don't be afraid to speak out. If you're a woman, don't be afraid to have your voice heard.
Mm-hmm.
But I was watching, actually coincidentally, a video yesterday, Michelle Obama, the former First Lady of America, talking about her as being a mother and a woman. And she was saying she was taught from a young age to be able to speak out
mm-hmm.
when things are right and when they are not right.
Right.
But I think, you know, going back to culture and trying to have the Western culture and our own traditional culture, maybe now we have to go back to the drawing board to teach our children to speak out.
Mm-hmm.
Especially the young girls.
Yeah, but the fusion is very difficult. Mm-hmm. Fusing culture and way to encourage her
mm-hmm.
to speak out. They might turn out to be rude to you too. Mothers.
Yes,
so you
right.
really have to be very careful and treading very carefully on those issues.
Yes, PJ. Kune avo vachangopinda muchirongwa. Aiwa, nasi tiri kutaura isu pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai, kungave kuri mumabasa kana kudzimba. Asi tiri kunyanyo taura zvedu nasi kumabasa, nekuti tiri kuona imo muno muAmerica, PJ, mune campaign iripo yakatanga ikoko kwa zvakarewa kuHollywood pasi pehashtag yavari kuti ivo Me Too, uko vari kuti ivo madzimai munofanira kuwana izwi renyu, mutaure zvinenge zvamakatarisana nazvo kana zviri zvekuti wakambunyikidzwa kodzero dzako, uyezve kana wakabatwa chibharo kana kungoitwa zvimwe zvinhu zvaunoona kuti izvi hazvisi kuenderera newe. Ndo zvatiri kutaura. Asi PJ ataurawo pakati asika pachivanhu chedu pane chiya chinonzi chiramu.
Mm.
Pane paunozosvika here kuti aiwa chiramu chinoperera apa? ndo zvimwe zvatichange tichikurukura nhasi nhare dzedu tiri kuvhura mafone lines edu tiri kuda kunzwa kwamuri nekuti izuva remadzimai kuti mumbotaurawo zvamuri kusangana nazvo saka tichange tiri kutora mafoni akawanda tichinzwa kune nyanzvi uyezve kune misusu imi muri kutiteedzera pangave pari pafacebook kana paindanet kana pai kuti tinzwe kubva kwamuri kana vari paredio ipapo muchidoo kupinda pawhatsapp endai pawhatsapp motumira meseji mupinde tinzwe zvamuri kutarisana nazvo nyanya madzimai ndiri ipapo PJ regai ndimbochingamidza vari pafacebook page yedu yevoa shona pari zvino ndoziva hangu tina trust simba rashe mukanya charandura ari kuti evening makadiiko sikumbuzo mulalazi hanzi hallo mhlanga and company hallo PJ muri kumhoreswa na sikumbuzo kunoko Watson Mugadza ari kuti good evening mhlanga aiwa mhlanga ari right Eunice Chamatova hanzi Maneru sisi Eunice tichaedza kukufonerai tine nhare dzenyu tatombonyora pabepa kuti mufonerwe Kizitangara hanzi happy to see you Praxedes Jeremiah after a long time saka mhoresa mukoma Kizitangara vari kuti vari kukufarirai apa Maxwell Dewa hanzi hi takawira manzini ari kubva ati fe tapinda pachirongwa Henry Ngara hanzi pachipamwe ndofunga vambotiona kune imwe yandaita kuseni yatanga tiri kukurukura nezviri kuitika kuna mukoma Japreza Tawanda Veremu hanzi zviri sei seiko ikoko tobva tadii paya ndobva tataura nyaya yekumbunyikidzwa kokodzoro dzemadzimai Henry Ngara ari kuti keeping quiet not reporting such cases due to fear or trying to protect dignity, promote more sexual harassment. Women must speak out and report such cases to the police. Media must also take part in covering such cases so that we name and shame such criminals. Mukoma Henry Ngara kana muri kuda kupinda pachirongwa ibva emanyora namba dzenyu mupinde. Mukedisi Dlova ari kuti hi brave manyati hanzi pfe pamadzimai ipapo rumbidzai Zainad nyama yaro hanzi makadiniko tikukwadzisei I like this aiwa sisi rumbidzai kana muri kufarira chirongwa chedu nyorai nhamba mubva mapinda muchirongwa uye vese vari palive feed yedu izvezvi dzvanyai pakanzi share tione takawanda kuitira kuti kana pane madzimaiwo ari kumafacebook page kwenyu anzwewo zvatichange tichitaura izvozvi PJ tinenge tine munyarikani wedu wekutanga tina nyara dzai Mashaya Mumbi makadiko Miss Mashaya Mumbi
Yes, my name is Nyara Zoma Shamba. I'm very well, thank you.
I'm a mago, na manje mava maita speak out ya tauro inda abuse stare nyu ipapa.
Hello, Zimbabwe.
Ehe, saka sisi nyaradzo muri kuinzwa nyaya iri mudandaro ndinoziva kuti mimi munoshanda nevanasikana vechidiki tudzeiwo nezvesangano renyu uyezve mabasa api amuri kuita kuti murambe muchikwenenzvera vanasikana kuti vakwanise ivo kuona kuti aiwa apa ndinenge kodzero dzangu dzaakumbunyikidzwa ndokuti ndiwo madzimai emangwana
mazvita yenyu kuva neni pachirongwa chanhasi seorganization yetege life Trust, Sally, tinoshanda nevanasikana tichivadzidzisa ivo kodzero dzavo vanasikana vanotanga pamakorewo anoti 10 zvichiendera kumakore anosvikawo ku24 tichingovabatsira kuti vanzwisise kodzero dzavo kuti dzinomira sei kuti dzimbori chiko dzinonzi kodzero uye zvakamira sei tichitaura nenyaya dzekodzero dzetinoti dzesexual reproductive health izvozvo zvekuti vakwanise kuva ivo vanova nekwatingativo kuva varidzi vemiri wavo nekukwanisa kuwana zvatingativo maservices kana kuti zvavanode kuzvidzivira muzvirwere nekuzvichengetedza utano hwavo tichitaurawo futi nenyaya dzekuti vasambunyikidzwe mudzimba kana kuti matinoti mapublic kana kuti maprivate spaces mudzimba kana kuti pajekerere pane vanhu vakawanda saka ndo zvimwezvo zvatinoita tichishanda nevanasikana izvozvo
ndiri kuona muri kutaura imi kuti pane zvamunenge muchivadzidzisa vari kuzvitambira sai vanasikana ava
vanasikana vari kuzvitambira chaizvo nekuti zvimwe zvachoni vamwe vanenge vakatopinda mazviri zvekumbunyikidzwa vamwe vanenge vachingotiwo zvinhuta kwavari saka zvinhu zviri kutambirika tereki tinozvionawo futi tinoshandawo nevakomana neva rumena na banana menu tunaona kuti kodzidzana kana dzikwanisiki kumikwa kana tisiri kushanda kuti nevarume nevanakomana ne vatinoti ma community leaders kuti vakuru vemunharaunda saka zvinoti kana muchitaura nyaya dzakadai zviveo neyatinoti baikini kana kuti vanhu vakawanda vainge vachinzwisisa nezvazvo saka tinoona kuti madzimai akawanda vari kuzvinzwisisa tinoo vana papa nevakomana vari kuzvinzwisisa vekuti vakanga vazvinzwisisa vanotopindawo munharaunda vachitotaura nezvenyaya dzachoni tinoo maleaders kana kuti vakuru venharaunda vekuti kana vachinge vazvinzwisisa vanotokwanisa kubatsirawo nharaunda dzavo vachitonga nyaya idzi kana kutodzidzisawo munharaunda ndikadao kutaura muenzaniso vevamwe mutungamiri vatinoti chief mupakami vekuzvishavani vataishanda navo vataiwa nemakore tishanda navo ndeumwe wemadzisha takatrena saka vakaindira mberi kubatsira nharaunda yavo vakatotanga kudzidzisa vanhu vemunharaunda wamavo kuti vavake dzimba dzakawanda nekuti munharaunda dzedu tinoona kuti dzimwe nguva vanakomana nevanasikana vanongoiswa muimba imwe chete vonzi varare imomo saka ishava vakatokwanisa kutoti munharaunda mavo vachibatsira vamwe vanhu nevamwewo futi vatakatirana munharaunda imomo madzimai nevarume vachibatsirana kuti vadzidzisa nekuti aiwa zvakaipa kuti mwanakomana nemwanasikana varare munzvimbo imwe chete nekuti ndopa zvinotangira ipapo vana vachizongobatwa chibharo saka tikuona kuti zvinhu zvinotambirika asi zvinotora nguva hazvingotambi panewo vamwe vasingazvinzwisisi saka inyaya yekungoti tinofanira kushanda nemunhu wese
aiwa batai makadaro sisinyaradzo tine mumwe muteereri wedu afo watoda kutaura naye tozodzoka kwamuri hallo sisi Stole
hallo makadi mizeni
aiwa tiri wadi yedu tiri kutaura nemi muri kupi
tiri kwamutare
ehe saka titaurewo muri kunzwa iri mugango iyi nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muri kuiona sei kwakamira sei kwamutare
kwamutare kuri raiti nyaya dzekumbundikidzwa kwemadzimai dziri kuramba dzichienderera mberi tichitarisawo magariro atiri kuita mamutare kuburikidza nenyaya dzevanhukadzi vari kushungurudzwa kunyanyanya pabonde nekubatwa zvibharo kuri kuonekwa iri zvinzi imhando yekuenda pamusorosoro tikatarisa mutondo rega rega tiri muno mamutare muri kuonekwa muine vanhukadzi vakaurayiwa vari kubatwa mumasango vachinge vakaurayiwa vakavonotanga varepwa vozourayiwa saka handisi kuziva kuti vanhu zvavari kuonawo tingati vakuru vedu vari kuona zvichiitiko ichiri kuramba zvichingoramba zvichibuda mumapepanhau even munhau zviri kungoramba zvichibudiswa ndofunga mukanyatsokutarisa pane pepa rinonzi manika post rinomirira mutare pepa rinodzinzwa svondo rega rega chishanu chega chega richitarisa nyaya dzinenge dzichiitika munzvimbo mutare hapana svondo rinobuda risina munhukadzi akabatwa chibharo akaurayiwa musango handizive kuti vakore munharaunda mamutare vakutayawo here vamwewo vanhu vavangakati tingati vanomiririra kodzero dzevanhukadzi kuti pangaiswa yatingatiyo security yakaita sei yekuti tichengetedzwe sevanhukadzi unlike vanhu vanozotanga kudaidzira zvakaita mapurisa kuti vakadzi ngavave being those in times munoziva kune vamwe vanhu vanopedza basa kuti kushanda mabasa kwakasiyana siyana vamwe vari kumbundikidzwa uchibva kumabasa vanopedza mabasa achona husiku unozonzwa kuti pane munhukadzi akabatwa pabhasisopa akarepwa akaurayiwa umwe akazobatwa pakati saka ndoteya kuti mapurisa zvavari muno munyika mutare munomo vari kutadza here kuti vangakuchengetedzawo munharaunda medu muvewo muine mapurisa anoshanda husiku vachifamba even mumastreet kana even mumataundi handizive kuti takavharitwa here chirongwa chese mapurisa atombonzwa achinzi anoenda panight shift saka mapurisa aya kana achiiswa panight shift vari kushandira here mumaofisi chete vasingakwanisi kufandawo munharaunda nemudzinzvimbo dzakaita semabhasistop mudzinzvimbo dzakasiyana siyana vachiongororawo nevanhukadzi vanopedzawo mabasa nguva dzino kuti kushanda kwemabasa kwaka siyana siyana hatizirisi tose tinopedza mabasa nako saka zvinhu zviri kutishungurudza tichiongorora kuti vanhukadzi kunyanya ndivo vari kuonekwa vachibatwa zvibharo vachiurayiwa saka torega here mabasa pamusaka pekuti hatina vanotichengetedza patinofambawo husiku ende zvakafanira kuti munhu ari kubva arwendo nebhazi unogona kungosvika pabhasistopu uchiburuka husiku mabhasistopu atinoburukira akasiyana ende zvinhu zvakadai zviri kuitika mutaun tisingatatotarisi kumaruzevha itori wese saka ndizivawo kuti hapanawo here mumaitirwo angaitwawo kuti nzvimbo dzakaita sezvizvi zvakaitika sezvi zviri kuitika munzvimbo zvivanzo zvichichengetedzwa zvichidzivirirwe njizi dzakaita saizvozvi dzikanyanya kuonekwa dzichiwandira kuvanhukadzi nekuti zvinhu zvakadai zviri kuitwa nevanhurume saka ndizvikupofandiswa sei
Aiwa, amai Sarah Stole. Tinokutenda ichaizvo, asi ndaichida ngokuvhunza imisati maenda zvenyu kuti imi semadzimai munombogara pasi here muchikurukura zvamuri kusangana nazvo uye zvekuti mungabatsirikana sei panyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa
kukodzera. Tinokutenda mubipande nyange tingati zvakaita mumpare town, tingati town
Mare dzavo PJ dzinenge dzaita zvisiri izvo.
Yeah.
I think we have lost our caller there, but PJ, I had a caller, Sarah Sitole, calling us all the way from Mutare. She's saying that some of the issues that they've seen in her town is that there's been a high incidence of women getting murdered, actually. We'll say allegedly because I haven't proven it, but she's saying the women get murdered after they are raped. So she's saying she's calling on the police to please come in and, you know, look at the situation because she says there are reports that have been coming out in the Manika Post and other media within Mutare.
Yes. What is we alege, umlaleli wethu lo kade esecingweni esemtare yenake ukhuluma ngodaba lokuthi akusiko kuhlukunyezwa kuphela osokusenzakala ikakhulu esigabeni sakhe sona lesesemanikaland edolobheni emtare kanye lasemaphandleni ukuthi abesifazane bayabanjwa bayadlwengulwa bathi sebedlwenguliwe babe sebebulawa ngoba lo omadlwengula uyabe ngafuna ukuthi owesifazane lo angaye emapoliseni akhombele ngomuntu ukuthi ngulo ongidlwengulileyo enxenye khona lapho ngumuntu omdlwengulile enxenye umuntu amaziyo ahlala esigabeni lapho ahlala khona kodwa ke wathi ngibuyele kunkosazana Nyaradzo Mashaya Mombe siyakwamukela kuhlelo lethu Kunjani kona ngapha?
Kunjani? Ai siyatotoba tina si kona nje.
Yeah. Uyawuzwa umkhankaso lo osuqalisele ngapha ngase Hollywood owe #MeToo campaign lapho abesifazana abanengi bekhuluma ngezehlakalo okwabehlelayo. Lapho besemsebenzini lapho bezihambela kumbe besemaphathini lapha ababe bekhona yikho ke lapha enkundleni yokuzilibazisa eFacebook siboneke abeseZimbabwe labo bephumela egcekeni bekhuluma ukuthi labo sebeke bahlangana lalolu dubu libona ke ulubona njani njengoba usebenza labese lamantombazana
sithi ngibona ngani umuntu ongumama wonke lapho empilweni ngani umuntu ongumama wonke lapho emhlabeni laye wake wahlangana lakho angithi ma i-campaign le i-MeToo lami ngabhala baningi ababhalayo lapha eZimbabwe besithi lami kwangenzekala yini besithi ukuthi omama bayaharaswa emgwaqweni behamba ezindlini yonke indawo omama bayaharaswa So manje sisebenza lamankazana labo sibathengisela ukuthi lingavumeli abantu belithibe kangaka likumele lizimelele lodwa kumele liripote ama-cases angikhona kumele ungavumi ukuthi umuntu ngenye uyakwazi ukuyenza i-first time angithi awukwanisi uku-avoid ungavumeli i-second time ngoba kumele uhambe uye-report silalele umama lo owemthare okhuluma ukuthi abantu barethwa bebulawa ubuhlungu gaya kubuhlungu lami ngiyamjuzisa ukuthi yindaba amapholisa ehlukene ukusivikela thina omama asiqakathekanga yini lapha emhlabeni siyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe ma emapholisa lama-social labo fani bani befuna ukuthi zenzekele izinto ukuthi izinto ziyenzakale lapha emhlabeni lapha eZimbabwe bayaziyenza anje siyakubona lapha eHarare kwazokungcolile kwakusayida one day ukuthi sifuna ukuthi iHarare kumbeni iBulawayo ibe
ihlanzekile
so kuyafana labo kubomama mase bedecidile ukuthi omama sebeqhakathekile omama impilo zabo sifuna ukuzivikela bazakwenza so sicela lathi ukuthi thina omama lamankazana impilo zethu ziqhakathekile singabantu sicela ukuthi lisivikele amapolisa enomsebenzi wabo Ngiyabona ukuthi ma omama bezipoti izindaba ze domestic violence bese tjela ukuthi i domestic hambani lelungu sasiyalungisani ma umuntu esebethiwe then echayiwe sechayiwe kumele umthetho uphelele so sicela ukuthi mama kube yibo aba leader yangithi siyakungafika lapana kuma emapolice no report domestic violence kungenyuza ohlangana nokupolisa la o tshaya umfazi uza kuthi uyakutshela ukuthi hambanile lungi angithi so izindaba zangkhona zinenge kakhulu akumanga kuhle.
Yeah, kumele siqalise umkhankaso ukuthi women's lives matter. Hashtag women's lives matter.
I think lapho kumele lati siqalise this one. I think usuqalise. Women's lives matter and I think it's important. Njoba sesihamba kubo 15 days of activism. Ngiyayithanda leyo hashtag. I
think
sure. Women's lives matter.
Yeah, women's lives matter.
Yes.
Aiwa icho kwa dicho tukunzwa hapo mato uya ne hashtag yakanaka chaizvo yekutiwo women's lives matter nekuti choko kwadi madzimai dzimwe dzenguwa atikwanisi kunyatsotaura zvinenge zviri kuitika nekuti mumabasa munowanikwa muchiitika zvakawanda umu asi iwe nyaradzo uri mudzimai uya akatangawo uye zvepari zvino uri kutowanikwa iwe uchifambisa esangano rako rega unoita sei kuti vanhu paunoenda uko uchinosangana une varume vanenge vari kuma big jobs waya unozvibata sei
maze ndoda kundichitanga ipapa nembotaura kuti inini semudzimai ari kushandawo imomo nditaurire kuti vanhu vezimbabwe domestic violence haina kuti uri leader domestic violence haina kuti uri chii domestic violence inouya kumunhu wese kune iwe maze uri powered wakadini chandadzidza nedomestic violence kana kuti nevioilence zvayo munhu anongokurova kana kuti anongokuharasa usina kukokandidza aukwanisa kuzvibvitira asi chakakosha ndechekuti uchikaitika first time unoripoti so that munhu iyeye azvidze kurodzepoti ndokuti tiregedze violence asi tichizvitarisa kwatinoshanda ndikuona kunge nyaya yeviolence zvayo sege muzimbabwe kana kuti nyaya dzemadzimai zvinhu zviri kutambirika munharaunda medu zvinhu zviri kuita kuti nyaya yevanasikana unotonyatsoona kuti makampani akawanda akuzvikoshesa even makampani akazvimirira kana kuti atinoti maprofit making aya vakuzvionawo kuti zvakakosha kuti tidini tishande nemadzimai saka zvinhu zviri kugamuchirika zvekuti tikaenda kumakambani tichi tibatsireiwo tisapoteiwo tinoona kunge zviri kuitika senge isusu last week takaita program neveeconet wireless sotoda kuti vana vedu tishande nevasikana vadzidzowo zvakawanda nemaopportunities ariko anoenderera life yavo mberi ndichirangarira kuti last week yacho takabva tataura kuti nedomestic takabva taura neviolence iri kusanganikwa nevasikana ipopo pamhepo kana kuti patingati paindaneti saka zvinhu zvetinoona kuti zviri kutambirika asi chinokosha ndechekuti munyika medu zvandandimbotaura nendevele izvozvo kuti pave nayi tinoti political will ngazvikoteswe nyaya dzemadzimai ngadzikangove nyaya dzinongotaurwa kana tasangana taita political correctness ngationei vanhu vachitoenda musiti vachinogadzirisa nyaya dzemadzimai amai vaya vataura kwamutare vachiti vanhu vakadzi vari kurepwa vachifa ari kupi mapurisa ari kupi masoja takaona musi unoyo vanhu vakatandaniswa masiti vachichenesa harare yati nzembe chichena seiko madzimai nevasikana upenyu hwavo husina kukosha sei tichingozotaurwa isusu pavanhu vachida kungofila good upenyu hwemadzimai ngahukoshe munyika medu munomu.
Aiwa imbobatai makadaro tine mumwe muteereri wedu westudio 7 regai tiende kwavari. Hallo.
Hallo, makadii henyu?
Tiri wadi makadii.
Hai, ndiripo zvabve.
Ehe, tipewo mafungiro enyu
about issue yemadzimai.
Ehe.
I understand very much. I'm very sorry. I know kuti ndichawana criticism yakawanda, but wrong way of view yangu. That's how I view the issue. Ndinonzwisisa stere again, I'm 100% against violence against women.
Mm.
But I think our women are just getting too much. Why am I saying so? Ndiri kutaro because ndofunga muna amai vamatanga kutaura navo vanga vachiti vane maprograms avanoita vachidzidzisa vana vasikana about their rights.
Varipo ipapa.
Yeah, it reminds me of what happened, I think, 2 or 3 weeks ago. Pamakaita show yenyu the International Day of the Girl Child or something.
Uh-huh.
I think she was a 14-year-old girl. Akafona opa studio like makataura naye muchimubvunza kuti what's the challenges in your life. Ati explain naye kuti chinomunesa in life is kuti iye akabva kuchikoro, her brother anenge akagara, and iye she's meant to do the house calls and stuff, and she was complaining about that. Okay, no problem. Saka uri kureva here kuti when you grow up iwewe, you are going to become a mother. zvakureva kuti when you become a mother, still you're going to complain to your husband, kuti kana nguva dzeusiku dzakwana, your husband must be doing the same job sezvauri kuita. That girl akandi irritated zvekuti I tried to call but I couldn't get through. Akandi irritated zvekuti what kana vachidzidzisa vana vasikana zvinhu zvakadaro kuti you have to complain kuti itai mabasa akaenzira nevana vakomana. Kureva kuti mwana yeye muri kumuguma kuti mangwana she will never
batai makadaro batai makadaro mukomali imbobatai makadaro imbobatai makadaro nyaradzo anti uri pa phone ipapapa imbopindurawo mukomali tisataenda kune mumwe mutereri wedu akamirira. Hello. Handifunge kuti nyaradzo achiripo asi mukomali tinokutendai nemaonero enyu regai tiende kune mumwe kola wedu PJ. Titaure nasi Ellen Chada makadi enyu.
Nasina makadi iwo.
Aiwa tiri wadi muri kupi sis Ellen?
Ndiri kubaitibhiri.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Muri kuonawo kwakambira sei ikoko kubaitibhiri?
Tichitarisa vakubatwa kunoitwa madzimai.
Ehe.
Isakandakatarisa munzvimbo ino yasiri. Problem inonyanya kusangana nayo isi madzimai pakukwira. Pane vanonzi mahwindi vayavaya vanenge vachikwidza vanhu vakati pindai mune iyi pindai mune iyi. Kana uri mudzimai haukwanisi kuti uvarwise kuti aiwa handikuda kupinda imomo ndoda kupinda anobvotanga kushaudha zvekuti vanokutuka nezvemukati zvimwe zvisingatoiti zvekuti vanotokudza kuti ye kana kumba kunotonga kumba kwenyu vanotonge panapa pabasa pedu saka unenge iwewo semudzimai unongotona uri munhu adzikisirwa zvekuti hauto unotonyara pane vanhu vatoshaya kuti zvamboita sei mashura here kana kuti chii saka vanhu vanofanira kuti vatinzwisisewo sesemadzimai tinofanira kuti tive nekodzero dzedu tirisekewo patinenge tiri kwete kuita zvinhu zvekuti ndinonyadzisirwa just because hatina simba pamusoro pevarume.
Aiwa mataurawo chichemo chenyu semadzimai kuti aiwa mawindi paipe pavo vanenge vachiti kune vanhu kwirai apa vawanikowo vachikuratidzai ruremekedzo. Aiwa tinokutenda isisi Ellen nhasi toda kuti titore vanhu vakati wandei saka tiri kuedza kuti tiifonerewo mamwe madzimai ari kunzvimbo dzakasiyana siyana timbonzwa kwavari maita basi. Okay. PJ, we have the...
Nyaradzo anenge adzoka?
Yeah, but let's take the callers more. We'll come back to Nyaradzo. But I was just going to tell you that we heard there from one of our callers. She says she's in Bytebridge. And she was saying the biggest issue that she has as a woman is that when she's trying to get onto the combis to travel and do her business, they are the touts. And they will be saying, you know, pushing left, right, and center. She feels that that's abuse towards women and she would like that to stop. But I understand, like you said, Nyaradzo is back. But unfortunately, I wanted to answer our brother Lee, who was on the program. But we'll come back to that issue a little later on. I don't know if you have somebody with you there or you want to greet your Facebook followers.
I would rather we go back to Nyaradzo because it's still hanging out there. Mr. Lee's question,
yes.
That the women or the girls are becoming too much. Even the little girl that was the 14-year-old girl that we had on the Girl Child Day, International Child Day of the Girl Child, she was saying she's expected to do the same more chores than the boy, the male child, and I was really, I chopped him off if I had my powers to keep him off the air, because what he was saying actually was so offensive. But anyway,
PJ, you know what? No, it's a good thing he came out and said that, because now we understand how some men out there are feeling. Mm-hmm. And, how, you know, this is a mirror of, you know, what other people are feeling right now. So I wish Nyaradzo had been there, because I know she would have a perfect response for him. Because Nyaradzo, just going back, maybe you can answer this one. There's a gentleman who called when your line dropped and he was saying he's very upset because because you, as women activists and young girls activists, you're teaching the girls to have too many rights. Now you're not teaching them how to clean, how to wash pots, and how to cook. So she says, who then will want to marry these young girls that you are mentoring?
You are not grooming them.
If you can answer that one.
I was outraged by his, because I was put here. I heard him and I said, wow. First of all, girls are not being trained to be mothers. Because I remember he then said at the end, oh, we're going to marry them. Mm. At the end of the, these girls are known for being mothers. Because mm-hmm. that girl, I didn't listen, but from listening from him articulating what that girl said, the girl said, when I come back from school, my brother is seated and he's resting and he's reading. Mm-hmm. And she's busy cleaning and doing all these things and being a mother. So is he saying that women should be relegated to be mothers from the day of birth? Is that what he's trying to say? Our girls should...
Oh, we've lost Nyarazo again, but we have a caller, Juliet Tsongora. Hello, Juliet. We're going to try and call you again, Juliet. I know I spoke to her earlier on and she really wanted to be, she was excited to be on this program. Mm-hmm. So we'd like to hear from her, like, what's her view, on what's going on, especially, you know, regarding women's rights. Mm-hmm. But it's very interesting that Mukoma Lee came on because, like what Nyari said, it's very important to involve the men. Mm-hmm. So we have to re-educate our sons. You know, yeah. to know the value of them learning what the girls are doing. Because there's nothing wrong with my son knowing how to cook, how to wash clothes, and how to do all the household chores.
Yes.
And then in fact, he will make a better husband because yes. he's going to treat his woman with respect because
with respect,
he knows how
yes.
to do this stuff.
That's what I do. That's what I do with my children. I've got two girls and two boys.
Mm-hmm.
Whatever the girls do, the boys also must do.
So that's what we are looking at here today. But going back to the issue of...
What in Genise, Omunye Umlaleli, Lai Otena Nanana, Ufunu Kuluma Uti, Gwenzagala, and Iga Kuluma Newsroom, we in Tateli Zindabayen, Umushuinezo, as Lalili I Utabolandelai.
Ushuinezo, Kwabes Fazan. Emsebenzini ikakhulu intatheli izindaba kuvamile kakhulu njalo kuyinto ekhathazayo emsebenzini wethu ngoba sithola ukuthi abantwana abaningi abasemakolishini la kuma university ubazibona bengasafisi ukuthi basebenze ema newsroom ngendaba yokuthi khona bayahlukumezwa njalo bayabesizwa abanye abasebenza khona ngale behlale bekhuluma ngokuhlukunyezwa. Ukuhlukumezwa lokhu kuvame ukuba yikuhlukumezwa ngabantu besilisa becela emacansini bekhuluma into ezingalunganga mayelana ngemizimba yabo bebakhangelela phansi. So yinto engani iyakhathaza kakhulu ema-newsroom esifisa ukuthi khona ngabe into le iyalungisiswa ukuze sibone lathi kusiba lokulinganiswa kwamathuba emsebenzini ukuthi abantu besilisa labantu besifazane betholakale besebenza okufananayo kungela ocindezelweyo, kungela okhangelelwe phansi, kungela ozanikwa umsebenzi ophezulu ngoba yena usesuke wathandana labaphathi bomsebenzi kumbe wayenza okunye okungaqondanga okungahambelani lo msebenzi wakhe. Into engayenziwa ukuthi kuhlukumeza lokhu kungabi khona, mina ngibona ngani kumele kube lemfundiso eqinileyo isukela lapho esifundiswa khona umsebenzi wethu lo kuma-colleges lakuma-universities ukuthi kumele vele abantu besifazane abangama-journalists kumbe abayizintatheli izindaba babe lesibindi esokutshela obhosi babo kumbe abantu abasebenza laba abangamadoda ukuthi le into asiyifuni, babe ngabantu abazimelayo, babe ngabantu abasebenzayo kulokulinganiswa kwamathuba kungela abanqindisela abanye.
There, Mava was a female journalist. She works for the Chronicle. Her name is, I think, if I'm not mistaken, Pamela Shumba. She was saying it happens a lot. Mm-hmm. Especially in the newsrooms, whereby even students in the tertiary colleges, you have to the professors are actually asking favors from female students. Even in the newsroom, in order for you to get a position or to get all the perks and benefits of going even overseas, of getting promotion, you just have to be in the good books with the boss.
Wow. Interesting. We have a caller, Juliet Tsongora. See, Juliet Muripo, ere panare?
Ndiriko.
Makadiko, South Africa.
Awatiriko,
pfungwa dzenyu, muri kuinzwa iri mugango iyi. Muri kuonawo nyaya dzekodzero dzemadzimai dzakamira sei kwamuri ikoko?
Nyaya iyi yandifadza zvikuru nekuti inobata isu madzimai. Isu inini sekugara kwandakaita muno South Africa zvandakanyanya kuongorora sesu madzimai. Ndofunga tinoda dzidziso kutanga isu nekuti ndakaona kunge takapa tinopa varume masimba akanyanya kuzvidarika isusu pachedu. Ndisati ndapinda mumudzimba matinoshanda ndobotarisa tiri kumachechi tinoti kunodiwa kana kuti mutungamiri. Tinoona mutungamiri wechidzimai ane potential, asi isusu madzimai kana kuti tiise mudzimai yeye pachigaro kana kutipa pachimwe chinhu tinofila kuti hatikwanise, asi pakanzi murume unoona achivhoterwa kana tine madzimai ichevati tinozvidzikisira isusu tega madzimai. Saka varume navo vanotevera mumashure medu nekuti ndisu takavapa chisimba chakanyanya kudaro. Ndechipinda kana kuti imini sisi mavelas ndatora murume wenyu, murume wenyu haana kundiudza kuti ndive mudzimai ndisisi mavelas. Sisi mavelas munowanikwa muchiya muchirova inini muchiprotekta murume wenyu. Ipapo madzimai tiri kudzikisirana zvakare, ndikudzoka zvakare kupoindi yangu yekuti madzimai kodzero dzedu kuti dzipinde kuti tinyatso kusimuka, ngatispike out tega titange isusu kuzvimiririra. Ndochidzokera zvakare pavakadzi vakaroorwa vari mudzimba. Ndinoona muno muSouth Africa mune vakadzi vakawanda vanourayiwa kana nemaboyfriends kana nevarume. Hanzi pekutanga ndichitaura nemumwe munhu wandakanga ndichitaurawo ezvekansera anga achitaurawo kutaura nyaya iyi, hanzi uno munhu kana boyfriend unonzwa achikutaurira kana ndimurume wako achikutaurira kuti one day ndichakuuraya. Asi iwewe unoita sweep it under the carpet ungoti vakati vachandiuraya, you feel like uri kudiwa nokuti uri kuabhuswa. And at the end unozonzwa munhu ye atourayiwa zvechokwadi. Ende hanzi kana vakadzi vanouraya hatitange nokungonzi boyfriend yakuuraya kana kuti murume akuuraya. The warning inenge iripo, but isisi vakadzi we don't stand up tichitaura kuti no kana kuti this is a no kana kuti zvapera kana kuti you report it kuti zvinge zvapera. Tikapinda mumabasa mari kuda kutaura, inini ndikushanda mumba, unoona ndakashanda several times muno muSouth Africa. Unoona munhu wechikadzi anopa nzvimbo yakakwirira kune murume pamwe munoshanda nevarume, iye mukadziwo anokudzikisira iwewe. Pamwe munoshanda pamwe ura garden boy worzi sisi, endai munotengera garden boy KFC, imi mozvionera mune chingwa kana kuti mune chikafu chakasarawo. Saka varume havagone kuti paisisi nzvimbo dzedu kana isusu vakadzi tichizvidzikisira tega. Ndofunga ndo strong point yangu yekuti if we can fight this, tikatanga tabatana isusu vakadzi nekuti chinhu chinondirwadza ndechekuti like nemawhatsapp anosekirit unoona mwana mudiki achirohwa naamai vane 50 years kuti wakatora murume wangu. Ko waiwo saamai ukatanga wanzwira tsitsi mwanawo kuti baba vagara rine 50 years rakadanana nemwana ane 20 years, hatina here kumirira kodzero dzedu madzimai ipapo? Ndatenda hangu ndofunga ndisati ndakanganwa pana baba vandanzwa vachitaura vachipopota nenyaya yemadhuti yemahouse calls.
Aiwa mabva mati jikono, ndandichakubvunzai kuti munonzwa sei nezvataurwa nababa. Tipeiwo pfungwa dzenyu sisi Juliet Tsongora.
Inini pfungwa dzangu ndiri kuona kunge baba ndofunga havasi kunyatsokunzwisisa kuti kana tichiti vana vedu ngavaite zvese. Inini ndine vana vaviri, mukomana nemusikana. Chinoitwa nemusikana nemukomana anoitawo. Kana vari muno vangandishanyira, mumwe achibika muriwo, mumwe achibika sadza, mumwe achiwacha, mumwe achiaina. Ndisinga orright ndombomusiya kumwana musikana wavataura kuti ndiyani anozoda kuroora mwana akadaro. Inini ndakafungawo ndotora mwana wangu mukomana. Zvino achazova baba vakaita seiwo kuti tomboti mudzimai wake arwara ziye kamwana mukomana anozotini next time kana kuti mudzimai arwara kana kuti mudzimai akaya mangwana mangwana anotora madhofrends achiisa mumba naasingokumbira kuti baba vanga vatarisewo kuti nesaidhi remwana mukomana kuti ukasamutsenawo makozi emumba achavawo baba akaita sei mangwana ndiana baba ai vasingagone kana kuzobvisa bhuti paakanga paanga akagara anenge achingofunga kuti vakadzi ndo vanofanira kuita mudzimai wacho paanobuda kana paanorwara anofanira kuita anofanira kuhaya mumwe ini achaitawo baba achaitawo fyuta yakaita sei mukati meupenyu hwake.
Aiwa apo manyatsotsanangura tinokutenda ichaizvo mugare makangotsigira chirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa tinokutsigirai.
Madzvanya here pakanzi shee apo? Dzvanyai pakanzi shee tione takawanda. Maita basi.
Maita yenyu.
PJ, a very interesting contribution there from Juliet Tsongora in South Africa. She was actually just narrating, and in fact she answered our last caller, Mr. Lee, who called us and was complaining that we're giving too many, or the women's organizations, rights organizations are giving too many rights to the young women.
Yeah.
So she was explaining that for her, raising children should be equal. Mm-hmm. What you do with the boy, you do with the girl. What you do with the girl, you do with the boy for future. So that's what she was just sharing right there. Over to you, PJ.
Yeah. Kuphumeke imiqondo emithathu engiyizileyo lapha ngabalaleli bethu, ngaba ngumlaleli nalo kumbe owaqala. Ukhulume ngabo windi. Ethena nabayahlukumeza abesifazane. Usakhumbula amavelasi ukuthi kwake kwaba le demonstration yama mini dress. So kuye kwahlukunyezwa owesifazana kumbe untombazana owayegqoke imini dress yakhe. Khonakhona yikuhlukunyezwa owindi akababhathi kuhle ikakhulu abesifazane. Kwazokhulunywa njalo ngokulwa kwabomama thina ngokwethu. Nxa kuyukuthi uyabe usuthathelwe ijaha lakho kumbe indoda umkakho.
Why? Yeah, she gave a perfect example.
Why usiyalwisana lo munye owesifazane ungayilwisana lendoda yakho ngoba yena nguye umkakho ole 50 years ole 65 years nxa eza kuya data umntana ole 20 years ongangumntana wakho. I saw abuse yini yona le wena ususiyamchaya futhi umntwana yena lo kulokuthi uyelwisana lo wakho umkakho.
Yeah, very interesting contribution, yeah. PJ.
Kuzoba lomlalelo wesilisa othena na amantombazana liyabahlomisa ngendlela engayisiyo nxa lizakhuluma ngamalungelo abo kokuphela khona ukuyana akubakhi ngoba kulomunye untombazana owabuya lapha ole eminyaka elishumi lane owabuye ekhuluma esithena na izinto ziyangandela nxa lapho nisiya esikolo ngifika ngekhaya kuyamele ngipheke ngithanyele endlini ngigesi imgano kodwa ke umna wami kumbe umne wethu uyabe hlezi laphana kuthiwa akenzi lutho. Yena ke lubaba uthi yena na umkazana nalo limhlomisane nxa le ngingafuna ukuthi afundiswe izinto zokwenza ngekhaya. Unkosikazi Julius Tsongora wamphendula wathi wena ke umntana wakho ongumfana umfundisani ukuthi kuyela kusasa abe ngubaba olungileyo.
Yeah, very good there, PJ. Yeah, wanyatsotsanangura chaizvo zvataurwa ipo pano. Asi ndiri kunzwa kuti Nyaradzo Mashayamombe vadzoka. Nyaradzo, nhare dzako nhasi dziri kumboenda dzichidonha. Muripo here panhare apa?
Ndine urombo, kana ndine urombo Zimbabwe, nyaya dzacho dzisaizi. Kuri kunaya kuZimbabwe kwaHarare kuno kusaka pamwe ndizvozvo kuti
aiwa tinongofara kuti uripo iye zvine zvisaka zvii zvimwe zvamuri kurongawo munyaya idzodzi dzekudzidzisa madzimai nevanasikana vechidiki kuti vakwanise inge kuva kunge vachitaura pamusoro pezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munguva inotevera iyi.
And pane 16 days of activism yakuda kutouya obviously mune zvirongwa.
So ndani chikangopedza ndichingopa kunonzwira sekutsimira patorwa nemy sister Juliet South Africa achiansa Lee uyu kuti varume vakaita saLee vari kobhati vari kuita vachipera vashoma kungomuzivisa kuti Lee vakadzi nevarume mazivano vanotobatsirana haisi duty yemukadzi yekuti ndiye anobika ndiye anosuka ndiye anoita sei ari kuitwa maduties nemashifts anenge atoripo pamba ndiye ari kubika saka vanakomana vanga vatodzidza vaite mabetter husbands because vanoita kushusha ivava vosaka tine mahigh marriage tine mahigh divorces nenyaya yekuti vanakomana vari kutadza kuadjusta to the current zvinhu zviri kuitika zvekunzi handi ndemabasa emadzimai kubika nekusuka nekudidi ndezvakudhara madzimai asati akuenda kubasa nini ezvinezvo vanhu vari kubatsirana and it's not only about kuti mukadzi akarwara zvokuti tiri momba imomo ngatibatsiranei nekuti tiriubatsirana ivhen pakunza mari yachoni ndokunhu zvinoita ende zvakangurwa zvikonoti rudo runofaya murume nemukadzi kwanenge vachibatsirana vachinzirana saka vanakomana vanasikana ngavapiwe mukana wekudzidza nekuzorora nekuti vazoenda kuchikoro nekuti zvandanyimbotaura zvese havanyore maexemu ekuti wakaita basa vakumba panonyorwa exemu yekuti wakaverenga here then kuendera tichienda sanyaya yesixty days of activism tirikuramba tingokusha basa but takangoisa siroyo takaona mahashtags atobuda emazim women's lives matter I think it's tatokusha iwayaya nekuti mazuva anoka ya social media ndandakataura zvangu pachivhitivhiti chenyu padandambosara apa ndichigara pafacebook senyu pavoice of america tichitoona kuti social media iri kupisa ndozvinozvova tichange tichiitawo makampeni anasocial media tichandofacebook tichidzidzisana nevanhu tingaku tichiitawo maevents anoraisa iyoyo awareness tichingoda kukurudzira kuti tikushandawo nevarume pane varume vari kuzvidzidzisa pana nababa vanotomirira vanasikana vavo nemadzimai avo chiti aiwa kanga tibatsiranei zvinhu zvedu zviendeke rudo rwukupise muzimbabwe zvienda zvakadaro saka tee tichingobatsana takawanda tichienda takadaro
siye ngale ngasesindebeleni kulobo kuliliqoqa kumbe lihlela inhlelo ezithile njengoba sesifike kunyanga kalwezi lapho okwenziwa khona i 16 days of activism against gender based violence eliqoqeni njalo uphendule lo mbuzo lo obuzwe ngubaba lwana othi yena ye liyabahlomisa kakhulu liyabanika ama women's rights kakhulu
niyabonga sithi hayi bengisithi kubhudi lowuli bengisithi okokuqala niyabonga ukuthi bakhona obhudi obaba ama-husbands abakuthole ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi omama bencedise nxa sikhangele umntwana ongunkazana sisho thina ukuthi akula ngakho ama-exams azo-examine umntwana oyinkazana ukuthi usukwazi ukupeka usukwazi ukwenza okwendlini sisho ukuthi ma abafana labankazana bencedisana amankazana lawo athole isikhathi sokuthi ephumule labo bebale amabhuku abo njalo masisithi abantu bayenzila akuthi ukuthi umama nguye yedwa kumele enze umsebenzi yendlini izinto sezitshintshile abantu bayasebenza bahamba kumashifts angithi so ma umunye wakho sehambe kushift ma unguwe okhona kudini uza kwenzani njengoba usisi ujuliet evuzile ukuthi umfazi wakho engahamba uzoba lokho hhayi abantu noma ekhona so kumele bencedisa nomama labo baba lapho ilove intando izaphisa khonapho so sithi omama labo baba kumele bencedisane izinto sezizatshintsha kudala yiko abantu sokulama-deposits amaningi abantu abangafuni ukutshintsha abacabanga ukuthi omama yibo kuphela kumele benze konke endlini ebuye le mali ekufekele kwena uhlezi hhayi izinto sezatshintsha baba sicela ukuthi sihambe lesikhathi and ma sikhangele i-16 days of activism sitsho ukuthi silabo obaba esisebenza labo labo abasapota omama abasapota izinto lezi sizabe sikhuluma lapha kubo-facebook kade ngikhangele i-facebook yena i-facebook page yena hayi kuyatshisa lapho abantu bayasheya abantu bayaxoxa so yizo zozo some of the things sizabe sizenza lapho sizabe senza ama-eventi sibona ukuthi siyenzo ama-hashtags lawana sifam okhulumelayo o-women's lives matter la sizabe sigijima lawo but sizama ukuthi umuntu wonke ethole ukuthi hhayi iindaba zabomama lamankazana zikakathekile njalo masikhuluma izinto lezo
asenza kubamba umlomo khona lapho isikhathi sethu asavumi nyarasa siyabonga kakhulu
siyabonga
Yeah.
I heard there from Nyaradzo Mashaya Mombe of Tali. She was just wrapping up what we've been discussing today. For those that were on the program, we were talking about women's rights, especially the campaign that's currently going on, the hashtag MeToo campaign. So thank you all those that called in and for those that weighed in the program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington.
Ngithande ukuthatha leli thuba lokubonga uNomphumelelo Moyo la besifazana akhulume labo. Sesibekeke ithuba elifanayo ngevikelisayo ngasikhathi sinye. Molo, Christ is Jeremiah, Oliver Lelisayo.